and the people of Iran. And so, the door remains open.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 8/2020. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe 787. Vanhu vari kuti makambani eWestern Union nemukuru ari kutadza kuvapa mari dzinobva kuhama dzavo dziri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe 787. Izvi zvinotevera kubatwa nezuro kwevamwe vanhu vane chirwere ichi makumi mashanu nevatatu 53. Pavanhu ava gumi nevatanhatu vakanga vadzoka kubva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye makumi matatu nevana vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika vanoita mazana maviri nemumwe 201 uye vafa vari vapfumbamwe. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vanoita zviuru makumi masere nechimwe nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu 81,335. Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavanenge vatumirwa nehama neshamwari dziri kunze kwenyika kuWestern Union nekumukuru. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vanhu ava vanoti pavari kuenda kunzvimbo dzekutora mari dzinenge dzatumirwa dzakaita semukuru neWestern Union vari kuudzwa kuti mari haisati yavepo kana kuti vaende kune mamwe mapazi avo kana kuti vadzoke mangwana, izvo vanoti zvanyanya ivo vachifane nzara. Mumwe akatumirwa mari svondo rapera asati awana mari yake vamugove gore jena vati vari kungonzi vadzoke mangwana, mangwana acho vonzi mangwana zvakare.
Tungonzi kumukuru kutakasvika mozongouya mangwana, then moya mangwana. Saka which means kumukuru I think havasisina mari oro kuti vane zvavari kuita nemari here kuti vazopa vanhu later, but then urungoenda ndaenda nhasi dzoka mangwana udzoka wafuti mangwana, which means mari kunenge kusisina kumukuru.
VaGenes Machara vati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vari kutadza kuwana mari yakatumirwa nemukoma wavo ari kuAmerica. VaMachara vati vaneta nekunzi vadzoke zvekuti vave kufungira kuti mari yavo inomboshandiswa vasati vaipiwa. Asi mushandi wemukuru anonzwa nyunyuto dzevanenge vatumirwa mari asina kuda kudomwa nezita ati mari iriko, asi pane dzimwe nguva masaisai kana kuti network inenge ichinetsa uye vanhu vari kutumirwa mari vari kuwanda zvekuti havaperi vose kupiwa musi mumwe chete.
Mari kuveko iriko, so the only understanding is ingatoita tingave chitonetsa inetwork probably one kuti pamwe zvechitongwari kunonoka, but vanhu vachona varipo vanovakawandawo futi vachitora mari, havapiki mari vose kawana.
nyanzvi munyaya dzezvemari uye vachidyara mari munyaya dzemicrofinance munyika pamwe nekumalawi valouis madhafi vati kushayikwa kwemadhora ekuamerica kunokonzerwa nezvinhu zviviri zvinoti kushandiswa kwemadhora ekuamerica munyika nemunhu wese pamwe nekusafamba kwendege munyika idzo dzinounza mari dzemakambani akaita semukuru kana western union
mari inouya nendege inouya yakatotakurwa iri mumatrunk yotodistributwa kumamajor usually this thing is done nemabhengi but nekuda kwecovid hakuna maflights ari kuitika maflights they're very limited saka ndege dziri kufamba dzichitakura mari ishoma right now I don't think there's any bank which has got chi mani nenyaya yekuti hakuna ndege dziri kuita se dziri kufamba
vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutumirwa mari nehama neshamwari dzakaenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musisina mabasa ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kukurudzira varairidzi kuti vagadzirire kuramwa mabasa kuti hurumende igadzirise zvinyunyuto zvayo panyaya zvemihoro yavo. Mugwaro rakaburiswa nesangano iri nechipiri, Progressive Teachers Union yakati mihoro yevarairidzi yakapinda mumabhanga avo nezuro chipiri ichiratidza kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera zvakange zvapinda asi varairidzi vakangowana chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emari yemunyika asi vari muchiuto vachiwana zviuru zvishanu nemazana manomwe emadhora emunyika. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti havasi kutsamwira kuti mauto awanirei mari yakawanda nekuti atogara achipiwa mari shoma nechekare, asi kuti vashamiswa nemugove wapiwa varairidzi uyo vanoti hauna chauchatenga nekuda kwekushaya simba kwemari yemunyika. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mihoro yezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamusoro pemadhora makumi manomwe nemashanu emari yekuamerica yokubatsirika munguva ino yecovid-19 asi mari idzi hadzina kutambirwa nemusangano wevashandi wehurumende avo vanoti havana kugara vabudzwavo nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi ndechekuti mari iri kudzi 50% haisi mari yakabuda munhaurirano. Kureva izvo kuti tirikuti isu mari yeishoma haikwani haina chainotenga. Nekuti nhasi mari payapinda payakataurwa dai yakauya ipapo 50% iyoyo ingadai isina kuruza almost 50% of its value. Payazouya nhasi iri ma1200, 1300. Yabva yauya ya worth only about $13. Zvino chokwadi chokwadi murume mukuru ane vana, ane ndebvu, ane mhanza, ane ndumbu, ane mukadzi ane nhumbu, onzi takupa $13. Inokwana kutenga mabooking oil matatu, munhu iye weexperience afare, ndoona paine problem. Chepiri ndechekuti mari iyi yatiri kutaura nezvayo iyi, imari yekuti masoja mari yaapiwa. Nemapurisa iri kuratidza kuti inosvika kuma 5,500-6,000. Kureva izvo kuti kana tikatarisa nyaya iri panapa zvinoburitsa vati vanhu hurumende iri kutrusta vanhu vepfuti ava nevanhu vesecurity kudarika isusu vechoko. Ndopatiri kuti hurumende kana ikaita baba akadai inoti inoda mwana anogara nechingwa achiprotekta pamusha isingadi mwana waya anodzidzisa vedzinza kuti dzinza risvinuke riende mberi baba vanenge vakashata. Ndozvati kuchema nazvo hatirevi futi kuti yapuwa masoja acho yakawanda. Chiripo ndechekuti paita yatingati pachirungu discrimination. Kureva izvozvo pane karusaruro karipo asi mari yacho even yapuwa masoja yacho 5,000 iyoyo munhu anogona kunotenga paketi rematishu sagi remhiripiri nepaketi resauti zvapera. Saka mari iyoyo haitoshandi ende mari iyoyo haikwani.
Saka imi sesangano munoti nekusiyaniswa kwakanyanya kwaitwa ikoko pamihuro
tsika kehurumende kekusarudza katsika kakatanga kare kureva izvo kuti even vanhu vane maqualifications ari pasi Yohara hirizi. Wakatina. Nguwa shoma. Wakupu wa mari ya kawanda. Kuliwa ya shukuti. Pane deliberate bias. Nerusa ruro. Nerusa raganda kuti. Awa wano defender. My interest avu. Isu story kwa sekuno. Zitisi roto rimandu. So katupu wa mari shoma. Katika kutika katuta ngongo ya wamu. Gabisha kuchayu. Asikatika kana kumira soka. Naka chukuru ndiche kutu sumtua roti. Gapasa wane discrimination. Munugaba tulema qualifications anau. Munugaba tulema experience anau babasa. Atisi kutu akondesi kutu masuja nafana hafana upu wa mari. Asisi kutu upu wa mari ino kwana. Ni uta vila patane makore kutu kutu ura nye kutu. Tuda kupu wa ma sector specific alliances. Kana hali ticha no zisa zirema. Kana wano aringa wa ine ute ilabu kana machale nizahu. Anufana kupu wa mari ino fambirana na esuzu. Kana hali mura ili zano zisa vana. Vano daguru wana rubatsiru. Rudi ya nombo waende sa uchipatara kuchipatara kana kuchimbuzi. Anufana kupu wa mari ino fambirana na esuzu. Kana hali mura ili zano zisa vana wanenda zuma sports. Anufana kupu wa mari ino indra wana esuzu. Kurozo tuta wa responsibility ya teacher. Ingawe kuzidza mwana, ingawe kuzidza class. Ngashi uonikwe. Kanari headmaster, anuzidzo chukoro chake chine wana wakawanda. Ngapu we mari. Kanari mudzimai hari kuzidzisa. Pachukoro pekuti ndiye anofanira kuzidzisa wana wasikana kuita zvakawanda wanda. Ngapu we mari. Kanari ma responsibility zvekuti ndiye anopota zvakara chienda nevana kwa agriculture. Ngapu we mari. Kanari zvana vecreach. Ngapu we mari. Nekuti marisk acho akasiyana siyana. Indarinika from level to level. Kanzizo ile level ngapuwe, kanzisa grade 7 ngapuwe. Kanzisa wana wanoda kuti, wanga waitoro wakea ili specific ne, nye ime nguwa ngapuwe mali.
Abo wange wari mnyori iwe sanga norevara rizire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, wari Edmund Majongwe, wari Parunare Muharare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Kanzura ve Ward 4 mudoroba remasvingo va Godfrey Kuraone vakamiswa pamberi pedare nezuro mushure mekusungwa nemusi wemuvhuro vachipomerwa mhosva yokuzvidza nekusaremekedza mutungamiri wenyika. Gweta rava Kuraone va Martin Mureri vaudza Mike Hove we Studio 7 kuti vaKuraone vakasungirwa nyaya yekuudza vanhu vakange vakamirira mabhazi ezupuko mumasvingo kuti vanhu vanofanira kubatana kuti vavise vamunangagwa nematsotsi avo kubva pachigaro.
Mukoma Hove pane matikitiva anonzi akasvika muswe svondo muswe wa 5 July 2020 paimba pava Kuraone vanhu vaiwo kanzela wewadi fomu masvingo eben vachivatsvaka vakabvunza mudzimai wavo vaKuraone vanga vasipo. Mudzimai wavo vakazofonera vaKuraone vanga vari kuHarare kuno mumwe musangano wavaipinda nokubva vandiudza kuti vanga vachitsvakwa nematikitiva. Ndikati vadzoke kumasvingo ndikandovasarenda kumapurisa. Ndavasarenda kumapurisa vakasvika pakuvavharira vachitivo vanovapomedzera mhosva yekuti musi wa 26 June 2020 paGulo mumasvingo pakiwi yezupuko vakaadresa vanhu vachivativo let's unite and remove this corrupt government in Mnangagwa. President Mnangagwa and his criminals must go. Saka nokubva vavacharge neinonzi undermining the authority of the president or insulting the president. Saka taenda kukoti nasi tikandiita inonzi bail application tichichema chema kuti vapuwe mukana wekuti vakwanise kutongwa vachibva kunze. Saka tanzi nemutongi tiuye mangwana kune inonzi bail rolling. Saka ndo yatamirira kuti tigoenda ikoko.
Vamureri, izvi zvakureva kuti vaKuraone varara muchitokizere.
Ichokwadi mukoma Hove, kanzela Kuraone, Godfrey Kuraone, vacharara kune inonzi masvingo remand prison. Tozosongana navo mangwana tichiona kuti chikumbiro chedu chataisa chokuti vatenderwe mukana wokutongwa vachibva kumba vapuwe chibatiso chinenge chapiwa here.
Avo vange vari gweta riri kumirira vaGodfrey Kuraone vaMartin Mureri vari Parunare kumasvingo naMike Hove weStudio 7. Tom tambotarisa zviri mumapepa nawo anasi. Daily News mune nyaya inoyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaite hurukuro nemapata anopikisa kuti zvinhu zvigadziriswe munyika, zvikuru sei apo mapata anopikisa nemasangano anomirira vanhu vave kugadzirira kuratidzira. Chronicle rinoti Bulawayo ndiyo ine vanhu vafa neCovid-19 kupfuura dzimwe nzvimbo dzose munyika mushure mekufa kweumwe murume pamhlahlandlela government complex, izvo zvakakonzera kuvharwa kwenzvimbo iyi nezuro. MuHerald mune nyaya pamusoro pekudzingwa basa nemutungamiri wenyika kwevaimbove mugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamusoro pekupomerwa mhosva kwavo yeuori. Zimlife.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJobsikala vaendesa kumatare edzimhosva gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vachivapomera mhosva yekuvasunga pasina chikonzero. Vasikala vakasungwa mushure mekutaura pamusangano webato ravo mumasvingo muna Chikunguru gore rapfuura vachipomerwa mhosva yokupandukira hurumende. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makabiri washamarare wese weStudio 7. Ini ndinoitwa mbuya waroyaloti ndiri muno South Africa kukrova style. Mwoyo wangu unorwadziwa nekushushikana nekurasikirwa kwataiitwa nambuya Chamisa. Dai Mwari vanyaradza ruzhinji rwese rweZimbabwe nemhuri yekwaChamisa kwese kwavari. Ndinotaurazve nenyaya yababa Hopewell Chingono. Tinokutendai baba Hopewell Chingono nebasa guru resera muri kuita. Pedzisira ndinoti mhuri yese yeZimbabwe, ngatibatanei musi wa31 July. Tinokumbira mapurisa nemasoja muZimbabwe kuti dai vatiitirewo nyasha pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Tarwadziwa, tayaura, kunyanyanyanya isu vanhukadzi. Upenyu hwatiomera. Haiwa, ndatenda hangu moyo nezuva rakanaka.
Muye Zimbabwe, makadii makadii henyu paStudio 7 apo. Hama dzangu, ndiri mumwe wechidiki weZANU-PF pamayouth, but ndiri kutsigirana neurongwa hwekuratidzira hwarongwa nevakomana veMDC nevamwe vese mapato akasiyana-siyana ekuratidzira musi wa31. Bato reZANU ndakutonyara naro, nenuwo ndakutoda kutotendeuka hwangu ndidzokere kubato rechinja iri, nekuti yo uori hwacho hwanyanya huri kuitwa kuZANU-PF. Ndakutonyara nenuwo kuti shuwa shuwa here ribato here riri kuda kutungamira vanhu. Ndotozama kuti dai tazvo zvichitokwanisika kamatondijoinisawo zvenyu kana ndateera bato reMDC bhikozi haredu bato rakundikana, tatadza kutungamira vanhu zvara zvatobuda pachena. Uori hwacho ndatenda zvavo.
Hello, hello Studio 7 apo, makasimba here, makasimba here vashamarare vanotipa news tichokwadi. Ndinoti kuvakomana veZANU-PF, makutora advantage yecoronavirus yecovid kudzinyirira vana veZimbabwe. Kuvana veZimbabwe, ngatipindei muroad, ngatipindei mugwagwa musi wa31 July. Musi wa31 July ngatipindei muroad tivaratidze kuti aiva takuwara nekutambura, takuwara nekutambura muZimbabwe nekuda kwavo ivava, nekuda kwechihurumende ichi chinodzvanyirira vanhu, nekuda kwechihurumende ichi chinoita kuti kana munhu abatwa zvisirizvo, kana munhu adaptwa, vanotaura kuti aiva haana kuabhidhakitwa munhu uyu. Kutaura kutaura zvisirizvo, vanhu ava havana kumira mushe, vane mwoyo wakaipa chaizvo. Vanhu ava veZANU-PF vane mwoyo usina usakarurama. Tinoti aiva ngavachimire kutonga nekuti havasi kugona kutonga. Minda vakatora vanhu ava, vakatorera varungu minda, asi tarisai minda iyi, havasi kana kutomborima kana masanctions apinda pai. Ndakutoona zvangu sekunge Zimbabwe dai yakaramba ichingotombwa nevarungu kusvika izvozvi, nekuti hapana chiri kumbobatsira, zvakangofanana. Tarisai South Africa yakawana independence 1994. itori kumberi kudarika isusu, Namibia iri kumberi kudarika isusu. Saka zvakangofanana, chihurumende ichi ngachiregedze kutonga ichi. Ndoti ndatenda. Yeah, ndiri kuno East.
Eh, hey, makadiko apo pa Studio 7. Ndichichemavo nezviri kuitwa nevatungamiri vedu munyika yedu yeZimbabwe. Tose takabatana tichirwira rusununguko tichitsvaka kuti tisunungurwe tiwanewo rugare tidye rifare masteteguru yedu. Asi chiri kutirwadza ndechekuti takatungamirirwa nemagacha vanokara. Ufumi hwenyika yedu yeZimbabwe hunogo haigona kukwanira vana vese veZimbabwe. Asi nekuda kwekukara hachakwani nekuti vari kumusoro vacho vanotungamirira vanongotarisira matumba avo chete kutivo vaguti, havatarisi gutsa ruzhinji. Takatungamirwa navamugabe vakaitawo zvishoma zvavakaita zvikaita sekuratidza kuti kuda tichawana rugare, asi pane zvinhu zvavakasiya nekuti vakada kuvaka mhuri dzavo chete, vakavaka nekumisha yavo zvavairatidza mumaterevhizheni kuita sekuti nyika yose yagarika vachisa misha yavo kumagetsi chii. Vakakangamwa kuti takarwa hondo tose, hakuna asiri comrade munyika yeZimbabwe, nekuti takajigwa huku, machira akatsva, vamwe vakafa chivachifira kuti tinge tichiwana rusununguko. Asi rusununguko ikuhuna nhasi hatina kuhuwana. Tachingokumbiravo kuti deno vana veZimbabwe vabatana zviro kwazvo kuti tirege kudzokera sure. Zvinotapararira mukati menyika dzakasiyana-siyana tichitiza nyika yedu ichiitwa madiro nomumwe munhu asina njira, asingafungi kuti chii chiri kuita kuti vana veZimbabwe vatize. Migodhi tinayo, mombe tinadzo, mvu tinaro, zvese nyika yedu inoyevedza, asi tiri kuitiza nekuda kwekutya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yatangidza kubuda mugungano reWorld Health Organization riri pasi peUnited Nations. Paramende yeAmerica kana kuti Congress yakaziviswa nezuro chipiri pamusoro pezvinhano izvi. Mwedzi wapfuura mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa kuti vachabudisa America mugungano iri vachipomera World Health Organization mosva yokushanda yakabatana neChina. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti kubuda kweAmerica kubva muWorld Health Organization panguva ino apo nyika dzepasi pose zvikuru sei America dzichitambura nechirwere cheCOVID-19 zvichanetsa America mberi kwatiri kuenda, sezvo mazuva ano vanhu vachifambidzana madiro pakati penyika dzose dzose.
Maone edu tinoona sekuti zviri kuitwa nehurumende yaTrump zvinhu zvisina maturo uye zvikushoreka zvikuru kwazvo. Nekuti pari zvino pasi rese, nyika dzese dzepasi rese dziri kurwisana nedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Saka inguva yekuti nyika dzose dzinofanira kubatsirana. Zvinoiva Trump vane chiramwa chinenge chataiona chaitwa navamugabe. Tinoda kuti vanhu vazivewo zvakare kuti zvaitwa nehurumende yeAmerica zvichatora gore kuti vakwanise kuzvizadzikisa, nokuti bumbiro remutemo weUnited Nations World Health Organization kana kuti Constitution ye World Health Organization yakagadzirwa mugore ra1946 inotaura kuti nyika inonga ichida kubuda yakaita seAmerica, sezvipfana yeAmerica, inofanira kupa chiziviso kana kuti yambiro ku United Nations kuti inoda kubuda uye kuti izozadzikiswa kunzi yabuda zvinotora gore munguva iyoyo yainenge yapachiziviso nyika iyoyo inosungirwa kubhadhara zvikwereti zvayo kana kuzadzikisa zvayakavimbisa kana kuti zvainga ichisungirwa kunge ichiita anonzi maobligations saka zvese izvo zvinofanira kugadziriswa iyo America isati yabuda
mutungamiri wenyika pachake anogona kuzviita izvi here ari ega pasina kushanda nemamwe mapazi ehurumende yeAmerica
aiwa kwete mutungamiri weAmerica anosungirwa kuti ape yambiro iyi kudare reparamende kana kuti kukongresi yeAmerica achitaura nekuti ndo vaanogadzira mutemo ndo vanopa mvumo yekuti America ipinde muhurongwa ihwohwo hwakaita sana United Nations nekudyidzana nedzimwe nyika saka mutungamiri wenyika zvaaita izvi aita chiramwa ivo vatrump hurumende yavo haina kungopa chiziviso ichi kuunited nations chete yakapawo chiziviso iyi kucongress kana kuti kuparamende yemuno muamerica zvinoreva kuti iyo kongresi yemuno inogona kuramba kuti aiwa hatisi kuda izvozvo vanogona kusunga chiga ichocho vopasa resolution yekuti hatisi kuda ndokunge vawirirana vese marepublicans nemademocrats iye zvinezvi vanotaa kugara muglobal village zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachisangana tichatarise nyaya yecovid chete kune zvirwere zvakawanda zvinotapuriranwa zvekuti zvaitwa neamerica izvi zvinotoipinza munjodzi yakakurisisa nekuti vanhu vanofamba vachibva kune dzimwe nyika vachienda kune dzimwe nyika
ko iyo World Health Organization chichachinja chii mumaitiro ebasa ravo
chinochinja chikuru ndechekuti yarasikirwa nemari yayanga yakaverengera pagore nekuti vanoplana kana kuti vanoronga mabasa avo vachiverenga zviri mberi zvinoreva kuti icharasikirwa nemari iyi hongi inogona kupiwa zvayo nedzimwe nyika chechipiri chikuru chakanyanya ndechekuti World Health Organization inenge yarasikirwa neruzivo nekuti muno muamerica munana masvikokota vakawanda vezvirwere zvakawanda nenzira zhinji dzekurapa nadzo zvingava zvirwere angava maspeciality practices zvakawanda kubva kumaoperations kubva kuzvirwere zvimwe zvakasiyana siyana muno muamerica mune maexperts kana kuti mune vana mazvikokota uye mune zvikwanisiro munogadzirwawo mishina yakawanda inoshandiswa nedzimwe nyika dzepasi rese saka izvozvezvo United Nations through the World Health Organization inenge yarasikirwa nemukana wekukoordinata kana kuti wekubatsira kuti ruzivo rworwo ruve runopakurirwa dzimwe nyika zvichifambiswa negwara rakanaka riri pachena remubatanidzwa wenyika dzese ndozvikuru zvinenge zvarasikirwa neUnited Nations izvozvezvo
Dr Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7 Mafuranjere kambo kanobva kuna Hosaya Chipanga achimbira varairidzi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vasvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe 787 vanhu vanoti makambani ekufambisa mari dzinobva kunze kwenyika
eWestern Union nemukuru ari kutadza kuvapa mari dzinobva kuhama dzavo dziri kunze kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.